Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ye na uzedu zanasi chitatu chivabvu 15/2019. Gurukota rezvemari Vantuli Ncube votarisirwa kutaura muparamende mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi panguva iyo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika munyaya dzemafuta edzimotokari mitengo yezvinhu nezvimwe. Masangano akazvimirira ozeya nzira dzinopa pundutso kumashandiro ematunhu. Varimi vachena vakabvutirwa minda yavo pasi pehurumende yaimbove ichitungamirwa navaRobert Mugabe votarisirwa kutanga kupiwa mari dzavo svondo rinouya. Varimi vefodya kumashonaland west vopenga vachiti havasi kufara nemitengo yefodya yavari kunzi vatengese fodya yavo nayo. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa mabatirwo ari kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Takatarisa zvazviri kuitawo mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.